Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF ratanga nhasi muBulawayo asine kuda kwekuwekwa kwechirwere cheCOVID-19 pane makambani mashoma nenyika dzekunze shoma dziri kuratidzwa zvadzinogadzira. Makambani ane chitsama ange achiri kupedzisa kunhadzurudza nzvimbo dzavari kuratidzira zvavanoita uye veruzhinji vanosiuya kuchiitiko ichi neuwandu hwavo vange vachiuya vari vashoma. Mutevedzeri wemukuru wemumiririri wemuzinda wenyika yekenya muzimbabwe valazarus muganda vati nekuda kwekuveko kwechirwere checovid-19 makambani ekunyika kwavo haana kukwanisa kuuya kugungano iri asi vati vakaona zvakakodzera kuti muzinda wavo uve pagungano iri uchiratidza zvinogadzirwa nemakambani emukenya uye kushambadzwa mitana yemabhizimisi iri munyika iyi. VaEdmore Masukume vanoshanda nekambani yeMine Easy Mining Solutions iyo inotengesa michina nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mumabasa ezvicherwa. VaMasukume vati ndekekutanga vachiratidzwa zvavanoita pagungano rezvitf vachiti vanofunga kuti izvi zvichabatsira kuti kambani yavo isimukire sezvo ichiri diki.
Takaona zvakakosha kuti tiexecute panguva inei kudai zvinhu zvakakosha nenhau yecovid. Tirikutarisa kuti masmall scale miners havana kumira kushaya kusevenza and kusevenza kwavo pasina ruzivo kana pasina rubatsiro rwezvokusevenzesa kuchine kutarisa kuti nenjodzi navo vanenge vachidini vachisangana nazvo. So tiri kuda kuti panza apa masmall scale miners vave nokuziva kuti vakauya kumine easy mining solutions vanokwanisa kutora equipment inoita kuti vasevenze zvakanaka vakwanise kuwana zvavari kusevenzera pasina njodzi.
Vainozen Mahufe ndivo mukuru wekambani yevodso cannabis iyo inove imwe yemakambani mashoma ari munyika ane rezinesi yekurima chirimwa chehemp chinogadzirisa micheka yembatya pamwe nembanje inogadzirisa mishonga. VaMahofe vati akaondeke kutanga kambani yavo ichiratidza zvainoita vakati zvisinei nekuti gungano regore rino rine vanhu vashoma vanofunga kuti vachawana pundutso nekuvepo kwavo sezvo vachida kuti kambani yavo izikanwe.
Hurumende iri kubvumidza kurima industrial hemp. Isusu sekambani yefodya tiroda kurimisa zvakare industrial hemp kumasmall scale nekumacommunals kuti tikagona kurimwa igobuda neuwandu nekuti industrial hemp inodiwa yakawanda kuti mugone kuwana either seeds kana kuti fiber yacho inodiwa yakawanda. Saka tiba kupa chenjedzo kuvarimi nekuvatengi vanogona kuzopfuura nepano kuti vazive kuti Zimbabwe yakapiwa marizinesi yekuti iri membanje. Saka tagadzirira kuti tiri membanje tiitengese kunyika dzekunze.
Mukuru wezitf vanicolas ndevele vaudza studio 7 kuti vakagara vatora matanho akasimba ekudzivirira kutapurirana kwechirwere checovid-19 vachitiwo zvinhu zvese zvafamba zvakanaka pazuva rekutanga kwezitf nhasi.
My city does it while the Shamba Zedu include a 10 one of our military makers. Yes, I can. Yes, but I can't do it.
Gungano rezvitf rakatadzwa kuitwa gore rakapera nekuda kwekuvekwa kwechirwere checovid uye gore rino rakaendeswa mberi kaviri nekuda kwedambudziko rimwe chete. Gungano iri riri kuenderera mberi mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga vanotarisirwa kuve munyarikani pamusangano weinternational business conference. Mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vachavhura zitf yegore rino zviri pamutemo nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana musengi.